Mangwanana akanaka vateereri nguva dzava 6 tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wemuvhuro kurume 19, 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndipo pari kunetsa nenyaya yekuti hazvisi kunyatsobuda noti takambonzwa chinzi pakanhangira yadzoswa i250 million, but hatizivi kuti yakadzoswa zvechokwadi here nekuti hazvinhu zvacho hazvina transparency mukati.
Vanhu vasina kuteerera kurudziro yehurumende yekuti vadzose mari munyika yavakaburitsa nemukoto usiri pamutemo votarisirwa kupfumurwa nhasi.
Aiwa, inini hangu semiriro wemachiremba ndiri kuti machiremba haasikudzokera kumasaba, nekuti heupenin board payakauya vachida kunegosieta nesu vakanonoka ne2 hours.
Vana chiremba vari kuramwa mabasa vopika kuti havasi kuzodzokera kumabasa kusvika zvichemo zvavo zvagadziriswa.
Izvozvo zvakakosha ende tinoda kutenda EU zvayaita uye zvakaitwa nana SADC zvekuti rwendo runo zvinorakidza kuti wane mufungo wokuzviita nekukurumidza, asi zvichiburikidzwawo nenyaya yekuti kuZimbabwe wakaitwa military intervention.
Vaongorori vesarudzo vemuEU votarisirwa kupinda munyika nhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vopomerwa mhosva yekutyora bumbiro remitemo zvichagona kutadzisa vanhu vekuBait Bridge kuvhota. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vekuBait Bridge vanonzi vanogona kutadza kuvhota mushure mekunge mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanzi nenyanzvi munyaya dzemitemo vainge vachikora bumbiro remitemo nekupatsanura dhorobha reBait Bridge iri mumawadhi matanhatu. Magweta anoshanda nesangano reVeritas anoti izvi zvakaitwa kuburikidza negwaro rehurumende reGovernment Gazette iro rakati Bait Bridge haichava municipality asi yave guta. VaMnangagwa vanonzi vaishandisa mitemo midiki yekutongwa kwematunhu yeUrban Councils Act neRural District Council Act, asi mitemo iyi inenge isingafambirane nebumbiro guru remitemo. Pasi pebumbiro remutemo wenyika, Zimbabwe Election Commission chete ndiyo inokwanisa kutara kana kucheka mawodhi panyaya dzekuvhota. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvemitemo Dr. Alex Magaisa.
Chiripo ndechekuti Zimbabwe Electoral Commission ndiro ratingati bato organization ine simba rekutaridza kuti mawodhi anovhoterwa akamira sei. Chiripo ndechekuti mutemo uri kushandiswa naPresident hausati wagadzirwa kuti uenderane nebumbiro remutemo rinova iro ndiwo mutemo mukuru wenyika. Zvinoreva izvo kuti vakaposha pane zvavakaita zvinofanira kuti zvigadziriswa.
Asika tiri kuona kuti pane mimwe mitemo midiki inenge ichivabvumidza yatingati inoona nezvekutongwa kwematunhu kana kuti maUrban Councils Act neRural District Councils Act vaMagaisa, zvinenge zvakufamba sei?
Ndo zvatakagara tichichema kwenguva yakareba kuti iko zvinopapfuura makore 5 bumbiro remutemo constitution yavapo. Taiti isu mitemo yese midiki inofanira kuti ienderane nebumbiro remutemo. Ivo vaMnangagwa President ndivo vakanga vari minister weJustice, vaifanira kuti vagadzirise zvinhu izvi kwenguva yakati rebei 4 years, asi hazvina kuitwa. Saka iko zvino izvi ndivo vamukuru wenyika vakushandisa masimba ekunge vari mukuru wenyika kuti vaite iwo ari kunzi maboundary miganhu. Hazvisi pamutemo, mitemo midiki yese pamutemo inofanira kuenderana nebumbiro remutemo. Saka kana zvichinge zvisiri kuenderana, zvinoreva kuti mitemo iyoyo midiki nezvese zvinenge zvaitwa zvichienderana nemitemo midiki iyoyo hazvisi pamutemo. Zvinenge zvichinzi pachirungu zviri invalid.
Saka kana paita dambudziko rakadai pangagadziriswa sei?
Kana tichitarisa panyaya dzemutemo tichiti zvaitika izvi zvinhu zvisitori pamutemo, zvitori pachirungu zvinonzi null and void, hazvina zvachinoreva. Asi zvakutoreva kuti panofanira kuita munhu kana bato rinokwanisa kuenda kumatare edzimhosva ronotaura iro kuti mukuru wenyika aposha vashandisa simba ravasinaro nekuti simba ravashandisa harisi kuenderana nebumbiro remutemo. Pakadaro matare edzimhosva anofanira kubva ataura iwo kuti izvi zviri now and void. In other words, hazvisi pamutemo, hazvina zvazvinoreva. Ndozvinofanira kunge zvakutoitwa iko zvino kuitira kuti nyaya yacho igadziriswe.
Asi zvinenge zvichimbofamba sei kuti paite matambudziko akadai, Dr. Magaisa, tichiona kuti ivo vamunangagwa igweta uye zvimwe zvipangamazano zvavo futi anenge ari magweta?
Vamunangagwa igweta, vane magweta vainavo, asiwo zvinokwanisa kuitika kuti vanoposha. Seipapa pakanganiswa akasike kutangaka kuti vange vachiposha panyaya dzemutemo. Izvinhu zvinoshungurudza zvikuru kuti sei zvinhu zvakadai zvinge zvichiitika, nekuti zvinhu zviri very simple, zvinhu zvisingafaniri kunetsa. Kungotarisa kuti mutemo unoti zvakati, bumbiro remutemo rinoti zvakati. Kana vanhu vachinge vari muhurumende, chinhu chikuru chavanofanira kutarisa ibumbiro remutemo, nekuti paya pavanotora oath of office, paya pavanoita mhiko, vanoti ivo vachange vachisumudzira, vachiprotekta, vachidefenda bumbiro remutemo guru. Asi kana vakukoshiwa kudai, zvotoda kuti paite vamwe vanouyawo voti aiwa apa makanganisa dai madai dai madai. Ndo zvange zvidi zvinge zvichiitwa kutobatsiranaka kuti zvinhu zvigadziriswe zvifambe nemugwara rakanaka. Otherwise election yatakatarisana nayo iyo inopedzisira yonzi haina kuita free and fair nekuti pane vakakanganiswa.
Nyanzvi munyaya dzezvemitemo, Dr. Alex Magaisa, vachitaura vari parunare vari muno muWashington DC muAmerica. Mutungamiri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Mxolisi Ngwenya, vanoti havasi kuzodzokera kumabasa kusvikira hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo. Vana chiremba vakakanda mapadza pasi mukutanga kwemwedzi uno vachiti havasi kufara nemari dzavari kutambira uye kuti muzvipatara hamuna mishonga. Zvipatara zvikuru zvakawanda munyika zvave kuvhara mamwe mawadhi akawanda uye varwere vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka zvopa kuti vamwe vafe. Pane mashoko ekuti vana mukoti avaimbenge voramwa mabasa mukupera kwesvondo rapera vave kudzokera kubasa mushure mekunge vawirirana nehurumende nezvezvichemo zvavange vasimudza. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo, asi mukuziya nyaya iyi tabata Dr. Ngwenya.
Aiwa, inini hangu semiriro yemachiremba ndiri kuti machiremba haasi kudzokera kubasa ba, nekuti health services board payakauya vachida kunegotieta nesu vakanonoka ne2 hours meeting. Vasvikapo tanga tavaudza musi wachona before kuti ngavaende vonoita mafekisa vanyatomira zvakanaka nana. Vakadzoka vachitaura zvinhu zvekunyeba zvekuti vanosvika pazvelazi avo tikavacalculatira zvekare kuti onai sekula yamabudisa yemapepa aripo, mari yamotipa iripo, ngaticalculatei. Vakabvuma kuti aiwa macalculatisa hakunyatsoita zvakanaka. Tikati oright, tizivisai pamaminiti kutitaurirana kuti muri kucalculata zvinhu zvisizvo. Vakaramba. Tikati aiwa, kana muchida kutaura nesu muchitaura zvinhu zvenhema, isisu hatipo ipapo taakubuda. Kana muchida kusara muchisaimbirana nemanesi, munosaimbirana, asi machiremba aenda. Saka nekuda kweizvozvo machiremba akataurirana hurumende kusvika hurumende asanga kutaura zvinhu zvechokwadi.
Saka mumwe musangano muri kutarisira kuti ungaitwa rini apa?
Hatitomboziva kuti musangano ungaitwa rini nekuti Zimbabwe Hospital Doctors Association yakavaudza kuti kana makuda zvekutaura tichitaura mune zvechokwadi kwete zvekunyeperana, mozotiudza isusu tiripo, tinogona kugara chero 100 days tiri kumba.
Asi hapana kutyisidzirwa here kwamuri kuitwa udzi munokwanisa kuzodzingwa kana musina kudzokera kumabasa?
Aiwa, zvokutyisidzirana zvishande, because chero mukandidzinga munogona munotsvaga umwe chiremba. Ndichada kumuona chiremba iyeye arina kushandira dzolafi kute awa. hakuna.
Ko pane zvese zvamuri kuda pane chimwe chete rechati chagadziriswa kana kuti chavavimbisa kuti vangango gadzirisa.
Vakomana ava vasisiriasa hapana kana chimwe chagadzirisa uyezve minista wacho hakatatombozvinetsa nekuti ataure neisisi. Ari kungotumira vanhu ivavo vaane foyezo vachingonyepera machiremba. Ndokusaka kuti nei asiri kumbosimuka iye ariyo otora kana 15 minutes dzacho panguva yake ogara pasi nezvereziyi. Tinzwisisane kuti tii tiri kumbonyatsomunetsa pakudzidzisa nyaya dzedu ngokuti takamunyorera 23 January tikamunyorera wezve 5 February saka anambopindura akatumira vanhu vehose zvibhodhi vavo sei achiramba achitumira vanhu vari kutadza kunegotieta nemachiremba.
Zvii zvamurikuda kuti zvigadziriswe nechimbi chimbi Dr. Ngwenya?
Zviri simple. Vakomana ava vakatiringisa muna 2014 kuti onco allowance tava $50 per hour ienda $10 per hour. Saka tiwakumbira kuti ngavabatane nechinyiko chaakaita vanyatsoigadzisa vakataura. Tiongotaurawo futi kuti machiremba haana motikari nekuda kwemari cheimwe yavakudzipa. Tiongodawo kuti tiwane GT3 yekuti chero ndatenga kamota kangu chero kanobva kujapan kaonja chiti kana kuti kachii. Ndikwanise kuti ndimhanye ndisina kukabhadharira GT because mari yeGT handina. Yemota ndokwanisa kubatanidza ndoteketawo mwedzi inoti 6-7 ndokwanisa kubatanidza. But duty handikwanise kuti ndibhadhara zvese motikari nezvii. Uyezve tingowakumbira vakomana wavo ngatiudze nguva dzatinoshanda kwete dzekuti tinoshanda kusvika wadonhera papasi.
Ko zvavanenge vakamboti vawana mari dzezvikwereti dzekuti mukwanise kuona dzimotikaridzi?
Aiwa vakomana ava hangatiti vanotipa 10 million loni inopuwa vanhu vese vanoshanda kuzeuti obva vati machiremba anowana 30% awana 30% yemari iyeyo 10 million. This translates to maximum earnings 5,400 cars. Machiremba ari mangani uyezve vaiti hanzi tinovabhadhara ne5% interest. Saka hurumende yabhengi here inopa vanhu maloni?
Mutungamiri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Mxolisi Ngwenya vari parunare muBulawayo. Vaongorori vesarudzo veEuropean Union vari kutarisirwa kupinda munyika nhasi kuti vaone kuti chikwata chakati kurei chingakwanise here kushanda muZimbabwe munguva yesarudzo. Vaongorori vesarudzo kubva kuEU vakapedzisira kupinda muZimbabwe muna 2002 apo vakadzingwa nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Kusvika munyika kwevaongorori ava kuri kuuyawo apo miriri weUnited Nations Development Program vaAkim Steiner vange vari kushanya muZimbabwe uye vachivimbisa kuti United Nations inoda kubatsira Zimbabwe kuita sarudzo dzakakosha uye sarudzo dzisina kubirira mukati nyika ichibatsirwawo munyaya dzezveupfumi. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaishanda nesangano reZimbabwe yadzoka maibwe eZimbabwe Dr. Victor Chimutu. Tikatanga nekuvabvunza nezvekukosha kwemashoko aya.
Inyaya yakakosha kwazvo kana United Nations ichirakidza kuti ine chido chekubatsira Zimbabwe pasarudzo dzinotevera. Nokuti tose tinoziva kuti Zimbabwe inotarisirwa nenyika dzose dzepasi rino. Uyewo nesuwa na weZimbabwe kuti pawe nesarudzo dzakajeka. Especially kuburikidza nemaevents akaitika gore rapera kuti vamunangagwa wakasvika pakuzova mutungamiri wenyika wabatsirwa nevechiuto. Saka zvinhu zvakakosha kwazvo kuti United Nations ingewo ichirakidza chido chekutibatsira pakuona kuti sarudzo dzichafamba sei uye kubatsiridzawo pane zvimwe zvingange zvisikakwaniswe nehurumende yeZimbabwe. Apa ndiri kutaura especially procurement yezvimwe zvinhuwo kana kuti mafacilities anogona kuzoshandiswa pamaelections. Saka commitment iyoyo yakakosha zvakanyanya kubva kuUnited Nations. Tinoigamuchira zvakanaka.
Asi tiri kunzwawo kaZeki ichichema-chema kuti mari iri kupiwa nehurumende inenge shoma zvikuru Dr. Chimutu pane yavari kuda vachitiwo vanenge vakapiwa yatingatiwo 900,000 chete vanga vakumbira mari inosvika iyo 60 million. Sarudzo dzingadi here kuti dzibva dzangobatsirwa newekunze chete?
Hazvingade izvozvo kuti zvazvo sarudzo dzibatsirwa newekunze chete asi sekuziva kwatakaita upfumi hwenyika yeZimbabwe hauna kumira zvakanaka. Saka pasarudzo kuti dzifambe dzakanaka zverwendo runo ichokwadi kuti panodiwa rubatsiro rwakanyanya runobva kunyikawo dzekunze especially ku United Nations iyoyo UNDP. Tozo kuti UNDP yakange yatomboita commitment kana kurakidza chido chekuda kubatsira South Sudan pasati pawa nishando kwehurumende zvikasagamuchirwa zvakanaka nehurumende yakange iripo yawa Mugabe. Saka iko zvino kana United Nations zveUNDP yakuti ichine chido chekuda kutibatsira. Chakanaka ndechekuti vamunangagwa vakwanise kutambira rubatsiro irworwo. Asi chakakosha chatinoda kuti tinyatsotaura blessing ndezvekuti haisiri nyaya yerubatsiro chete kunyangwe mari yakakosha, asi inyaya yekuti pawe necommitment iyo yokutaura kunoita vamunangagwa kuti pa vanoda kuti paitwe free and fair elections. Commitment yavanotaura tionezve nemareforms anenge achiitwa paground. Because iko zvino chinonetsa ndechekuti pane kutaura kwekuti pachaitwa sarudzo dzakanaka dzakajeka, asi hapana zvatinoona kana inganzi action inorakidza kuti ichi takananga kusarudzo dzakajeka. Ndombokupa mienzaniso, pane nyaya yabuda yanga ichitaurwa especially ne political party nyowani NPF. Vamutinhira vanga vachiti vane information inorakidza kuti iko zvino kwaane mauto anosvika 5,000 ari munharaunda kumamisha vanhu akaiswa kuti agotyisidzira vanhu kuti agosora nyaya dzesarudzo idzodzo. Ende sekuziva kwedu NPF ibato rakangobva muzanu PF, saka vanenge vachine information yatingati information iyaya ine chokwadi inorakidza chokwadi because vanenge vachikowana information kubva mukati imomo. Chepiri, mamedia reforms, hakuna kana mareforms ataitwa. ZBC ichiri kungoita zvayo izvozvo zvekubudisa maprograms ezanu PF, MDC Alliance nemamwe mapolitical parties haasiri kubudiswa.
Tiri kuonawo kuti European Union iri kutumira iyo nhasi vaongorori vachafanoona kuti zvinhu zvakamira sei muZimbabwe kusati kwauya chikwata chichazouya kuzonyatsoongorora sarudzo dzacho. Zvakakosha sei zvairi kuitawo EU apa?
Izvozvo zvakakosha ende tinoda kutenda EU zvayaita uye zvakaitwa nana SADC zvekuti rwendo runo zvinorakidza kuti wane mufungo wokuzviita nekukurumidza. Asi zvichiburikidzwa nenyaya yekuti kuZimbabwe wakaitwa military intervention, ndosaka muri kuonana na European Union nana SADC totarisirwa kuti nana African Union vachakurumidza kuti paite team ya kana kuti advanced team inokwanisa kunoona kuti kusora kuti gadziriro dzakamira sei. Chakakosha ndechekuti mapata anopikisa wecivil society waite take advantage yekuuya kuchaita mateams iwavo, wonyatsodoma nhuna dzadziripo nezvinhu zvisina kumira mushe zvavanotarisa kuti zvingagadziriswa.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe yadzoka maibuya eZimbabwe Dr. Victor Chimutu vari parunare kuNorway. Hurumende inoti nhasi ichaburitsa mazita evanhu vakabuditsa mari zvisiri pamutemo mazuva ehurumende yaitungamirwa navaRobert Mugabe. Hurumende yavaEmerson Mnangagwa yakapa vanhu mwedzi mitatu kuti vadzore munyika mari dzavanonzi vakaburitsa zvisiri pamutemo idzi. Pakupera kwemwedzi mitatu iyi, hurumende yakawedzera nguva nemavhiki maviri kuti ipe mukana mabhanga mari yekuti aendese magwaro kana mari dzacho kuReserve Bank. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika dzinoti hadzina chokwadi nezvinotaurwa nehurumende panyaya iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata vaPatrick Rangarirai Tom, avo vanoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika.
Iko zvino handiona chakaipa kuti mazita avo aburitswe, nekuti tinofanira kuziva kuti nhangini chii chiri kunyatsoitika ende nekuti zvino zviri kuuraya ikonomi yenyika yedu. Saka ndinoona kunge zvakanaka kuti zvinhangine mazita iwayo aburitse vanhu vaziva kuti zvakamira sei. Izvo zvinhu kana zvakanhangina zvikabudiwo pachena, zvinotibatsirawo kuziva kuti hurumende yedu iri siriasi panyaya yenhangini yenyaya yacho.
Munofunga kuti izvi zviri kuitwa muchokwadi here?
Ndipo pari kunetsa nenyaya yekuti hazvisi kunyatsobuda, noti takambonzwa chinzi papaka nhangina yadzoswa i250 million, but hatizivi kuti yakadzoswa zvechokwadi here, nokuti zvinhu zvacho hazvina transparency mukati. Saka ndio dambudziko kuti kana nesu tiri kungo hatisi kunyatsozvinzwisisa, plus dai kuri kuti vakakwanisa ku zvisango tarisa divi rimwe chete nekuti kubva pa papinda va Munangagwa pa president Munangagwa pachigaro tirikuona kuti vanhu vari kunyanyo tariswa ndeve imwe faction yeZANU-PF G40
shamwari dzavo neavo vanovatsigira vakasabuda pachena munofunga kuti hurumende ingavadoma nemazita here sezvainoda kudoma vamwe vese
ipapo ndo pandirikuona pari kunetsa nekuti nyaya yacho inonetsa kuti munoziva nhengini zvematongerwo enyika zvekwedu uku kuAfrica nemuZimbabwe kuti pane nyaya inoiye yekuti vanoiti patronage politics kuti munhu even ari pachigaro kuti arambe aine simba irororo vakamutenderedza ivavo kana vari vamwe vanhu vakaburitsa mari but vasiri kuda kuburitsa mari zvinonetsa kuti avanyadzise nekuti takatarisana nemaelections akadaro vanokwanisa kusamusapota patiri kutarisana nesarudzo dzatikatarisana nadzo saka inyaya inoti netsei ndirikuona kunge zvichanetsa kuti mazita aburiswe zvokuti pachangotorwa pamwe vamwe vanenge vasina kunyanyosimba vaivai vasina zvavanokwanisa kunyanyobatsira panhengini kuti vasarudzwe vave nhenge vavakambenire pamaelections atikatarisana navo bozvo zvinhu zvese izvi ngatiti zvitarisa maelections ari kuuya uku zveamnesty zvokuti mari idzi dzose dzakaburitswa kuti zvisiri pamutemo zvakanaka zvinoitawo kuti vawanewo vanhu nhengini bose takatarisana nemaelections zvinoitawo kuti vawanewo sapoti asi kuti vazonhengina vari pedyo navo vakasimba vari nhengini vanokwanisa kuvaunzira mavhoti ndiri kuona pachinetsa ipapo
sei muchidaro
mukatarisa even pana Obed Mpofu zvaakaita kana kunhengini kunhengini kuparliament paakadaidzwa kuti ataure nyaya yenhengini yemadiamonds hapana zvakaitika even asina zvaakakwanisa aisakooparata but hapana zvakaitwa ende hatina kana shoko ratikanzwa kumukuru wenyika
avo vakatenga dzimba kana kuita mabhizimisi kunze kwenyika munofunga kuti vangataura here havatye kuti vangatorerwa dzimba dzavo kana pava pamberi apa
ndizvo zvacho zvimwe zvinonetsa kuti vanhu vanotaura here pakadaro bhozi vanoziva kuti upfuma hwavo hunokwanisa kutorwa zvaakunhengina zvakare kuti vangani vari kuzivikanwa vakaburitsa mari nekuti apa hazvisi kunyatso tichanyatsonzwisa pachazotaurwa mazita kuti ndevapi chavo vakanhengina but ndiri kuona vanhu vachiraitidza kusagutsikana mamwe mazita akasabuda evanhu vanofungidzirwa kuti vanokwanisa kunge vakaburitsa mari
nyanzvi nyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa munyaya dzezvekudyidzana nedzimwe nyika paUniversity of Sharjah muUnited Arab Emirates Dr Patrick Rangarirai Tom vari parunare muSharjah kuUnited Arab Emirates kwakare naTanunuka Wande weStudio 7
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa909 a.m. uye pa4930 13860 15460 15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe live talk na8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318 namba idzi zvakare 001-202-465-0318 tinotepfenyurawo pafacebook chirongwa chedu let's talk ngatikurukurei pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 p.m. musakanganwe kufarira Facebook page redu revoa shona.
Makateerera kuStudio 7 iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika ya America va Donald Trump vari kushora zvikuru mukuru wekomiti iri kuvaongorora kuti vakadyidzana here kana kuti kwete nenyika yeRussia munguva dzesarudzo. Vari kushorwa ava ndiva Robert Mueller. Vachishandisa dande mutande reTwitter, vaTrump vakati vaMueller vari kungotora nhengo dzekomiti yavo kubva kuvatsigiri vebato remaDemocrats. Asi vaTrump havana kutaura kuti vaMueller vaimbova nhengo yebato ravo remaRepublicans. Munyori mukuru mubato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora vanoti bato ravo ratanga gadziriro yekuita maprimary elections uye nhengo dzose dzebato ravo dzakasununguka kuunza magwaro adzo kana kuti maCV. Mukuzaya nyaya iyi tabata vaMonzora.
Zviri kuitika muMDC ndezvokuti pari zvino takati vanhu vanoda kuita macandidates vangade kunge vachiita macandidates ecouncil kuita macouncillors kana kuita members of parliament. Vanhu ivavo vanoapplya, vanoisa maCV avo anoenda kumadistricts kwavo nekumaprovinces ari munzira yekuti auye kuno kunational directorate. Saka nyaya iripo ndeyokuti kana maCV aenda eprovince kana district hazvina mvumo yekurambidza munhu kuisa CV yake, nyange vasingamudi munhu iyeye, nyange vachifunga kuti munhu iyeye haaite. Chavanoita vanongoti nyorera chete pamusoro peCV iyoyo kana kuti papepa riripo kuti munhu uyu haakodzere nechikonzero chakati, asi havazi ivo vanodisqualifya munhu iyeye. Saka tiri kudzoma mumareports ekuti kune vamwe vaakutora maCV evanhu vachiisa paside, izvozvo hazvibvumirwe. Basa remaprovinces nemadistricts kutora maCV ese aundwa nemunhu wese vachivaunza kuno kuelections directorate, asi vane mvumo yekunyora pane munhu mumwe nemumwe macomments avo, kwete kuti ivo vanodisqualify. Hapana CV rinoisindeswa pasite, maCV ese ari kuuya kuno kuHarare. Koita zvekuna kana paine vanhu vanenge vaona kuti maCV edu atorwa araswa, vane mvumo yekuunza maCV acho direct kuno kuHarare. Asi chati kukumbira ndechekuti hatisati tatanga kuita maprimary, tichatanga taita list yevanhu vakaunza maCV, tovatarisa tichivaongorora kuti vakamira sei, vanoendeswa kusecurity department yedu vachivhetewa nesecurity yedu. Zvazopera kudaro tichaona kuti constituency ine vanhu vanodarika munhu 1 kana kuti vanhu vanodarika 1 kana vangava 2, 3, 4, vanhu ivavo vachanzi vawirirane kuti paite consensus yokuti pane here vanoda kudropa kuti paite kana kuti candidate 1. Kana zvaramba kuti vanhu vawirirane ivavo, nyaya inoenda kumaprimary elections. Saka tichaita maprimary elections after tapedza kutora maCV emunhu mumwe nemumwe, tapedza kuita process yekuti kune here vanoda kutaurirana kuti iwewe gore rino ndindo mndombopindawo, iwewe zopindawo gore rakati, kana kuti tobatsirana zvakati zvakati. Tiri kuda kuencourage kuwirirana kwevanhu.
Saka pane komiti here inoona nezvesarudzo muMDC vaMonzora?
Kune makomiti maviri. Komiti yokutanga ndiyo inonzi elections directorate, inochewa na chairman wedu, ina secretary general, treasurer, organizing secretary, information and publicity, ine masecretary makuru akawanda arimo. Ndiyo inoona kuti mazita ataa kuzoendesa kuma primary nde api. Ndiyo komiti yokutanga iyoyo. Komiti yechipiri independent commission yataka seta kuCongress ine vanhu vakaita sevezctu nema civic organization vanotibatsira kutiitira maelections edu.
Munyori mukuru mubato reMDCT vaDouglas Monzora vari parunare muHarare. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vopomerwa mhosva yekutyora bumbiro remutemo zvichagona kutadzisa vanhu vekuBaitbridge kuvhota. Vana chiremba vopika kuti havasi kuzodzokera kumabasa kusvika zvitemo zvavo zvagadziriswa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare manheru anhasi na7 PM. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.